Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 11/2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bato reCCC rinoshora sarudzo dzakaitwa nemusi wemugovera richiti pakaitwa chitsotsi chikuru. Hurumende inoti inoda kushanda nemasangano akazvimirira kuti vanhu vabetsereke, asi vemasangano akazvimirira vachiti hurumende inongoda kupinza vasori mumasangano avo. Hurumende inokurudzirwa kushandisa mari yekunze imwe chete, kwete kushandisa dzakawanda wanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti haritambiri zvakabuda musarudzo dzakaitwa nemusi wemugovera sezvo nhengo dzaro dzakarambidzwa kukwidza musarudzo idzi. Ukuwo vanoshanda nevanozviti ndivo munyori mukuru mubato iri vasengezo chavangu vachiti vanofara kuti bato ravo rakakunda mune dzimwe nzvimbo. VaAlbert Mhlanga avo vanozviti ndivo mutevedzeri wavachavangu vanoti mutungamiri webato ravo ndivaNelson Chamisa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hai, ndinofara vatanonoka. Maelections akafamba nerunyararo muBulawayo and matepelerend as richi. Hatingatauri nekuti kwakune violence kana zveintimidation tagara tazviona, but kwaitika confusion yetu tiri masisi, vamwe vachiti haindai munovhota, vamwe vachiti regai kunovhota votes. But isusu sekuziva kwetu mabhai election anogara achinetsa kubvira tichitanga MDC kuna baba Tsvangirai as our president. Mabhai election haana kumbonyasa kuwina, but this is our first time kuti tiwine mabhai election special kuBulawayo. Ndofunga tagona chaizvo kana waitarisa maelection magwegwe tatora, mpopo matatora, nketa neonengoona kuti kwakwasara mbijana kusina confusion tataitora nketa. Ukatarisa pakadri park again kusina iyo confusion yacho, and for sure taitora out of five taitora four. Kuna wa honorable Modi, Modi ari associated neBulawayo, even asati ava MP ini ndaive deputy mayor wedhorobho aingobatsira Modi, saka ndiko saka vanhu vekuBulawayo vakamuvhotera.
Munoona sei zvakabuda musarudzo nomusi weSaturday, uye chamava kuita takatarisa mberi chii ndezvipi zvamuri kuronga?
Tiriindira mberi tina president wetu vaChamisa. VaChamisa vachaona zvekuita nevamwe vetu, even kuBulawayo pano hatichi kurwa, tairwa zvetu zveinternal fight. Vamwe vakakonfuzwa neiyo kuti maybe vasekretary general vetu vaChavangu ndi president. Baba Chavangu havasi president weparty, ndi secretary general wepresident. Tinogara tichitaura, ndinozitaura futi, president weparty yetu ndi baba Nelson Chamisa. Vanhu vese vanoziva, tese tinoziva, hatisati tasarudza president. Iye baba Chamisa ndiye keteka, nevo baba Chavangu ndiye keteka. Ndizvo zvirimo. Vanhu veZimbabwe vanofanira kuziva zvakadero. Tagara tine CC1 ine president 1 vababa Chamisa. Saka inini seleader yekuBulawayo hai handisi kukomplaina, but ndiri kufara kuti for the first time takwanisa kuwina kuma by-elections.
Vamusanga, ndiri kuona kuti muri kutaura muchiti president wenyu vachamisa, asi nerumwe rutivi tiri kuona kuti pane kusawirirana kuripo pakati pavachamisa navachavangu. Saka imimi kana muchiti president wedu vachamisa, ivo vachamisa vachiita sekuti havanyatso kushanda nemi, handisi kuziva kuti mungatisanangurirapo here ipapo.
Yes, kusikawirirani kwa vachavangu nachamisa kuripo iriko, hatiri kuzama kuti tikugadzirise. Yes, kwava nekukonana ipapo kuma primary kuti tiwirirane kuti iyo system yeambiguity bereka mwana, ndiko atakakanganisana. Atina kukanganisana nekuti president ndiani.
Avo vanga vari vanozviti mutevedzeri wavachavangu vaAlbert Musanga vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Asi mutauriri webato reCCC vaPromise Mukwananzi vanoti bato ravo rakatadziswa kukwidza musarudzo vachiti pane utsotsi hukuru hwakaitwa.
Chatingataura ndechekuti pane utsotsi hukuru hwakaitwa uchiitwa nemaboka akasiyana ehurumende anosanganisira vemutemo, vezanupf nevezimbabwe election commission zeki, avo vakabatana kukutsira kuti bato reCCC rinotungamirwa naadvocate Nelson Chamisa ringe risiri pasarudzo. Makandidhetsi akanga aifanira kumirira bato iroro vakabvisiwa zvisiri pamutemo nemapoka andatauraya. Saka sarudzo dzakatozosara dzoitwa. Nengo dzeparamende dzaimirira reCCC dzinova ndidzo dzava dzakanyanya kutarisirwa nevanhu kuti dzichidzora dzogodzivhotera kunana Bulawayo nekumabvuku dzakabviswa zvisiri pamutemo nemaboka andatauraya. Saka dzangu dzaangusarudzo dzange dzangovawo dambe rakazongoitwa navamunangagwa vari kuzama nenzira dzose dzavanokwanisa kuti vawane 2/3 majority kuparamendi. Nechinangwa chasati chaziva kuti ndechei.
Tanga tichitaura nevanoshanda navachavangu vachiti ivo bato ravo reCCC rakawana masitsi rakakunda mune dzimwe nzvimbo, uyezve vachitaura kuti mutungamiri wavo ndivachamisa. Ndiyo zvechokwadi here izvi? Pane zvamukatitaurira pamusoro pekushanda napo
kuCCC? Kune bato reCCC rimwe chete rinotungamirwa naadvocate Nelson Chamisa rinonge rakatendedzwa kukondesta kunhengo dzeparamende nezanupf nematare dzemhosva nezeki. Takangozokondesta kumacouncils kunova kwatakakundawo nekumwewo nenhau yelow voter turnout, vanhu vachipfumwa zvakanga zvaitwa izvi. Takahwinawo kumwe tikatadza kuhwina kumwe. Asi chikuru chakabuda ndechekuti vanhu havana kubuda kunovhota, vakaratidza kuramwa nekuratidzira kusafara kwavo nezvakanga zvaitwa nemapoka aya. Uye vamwe vakatora mapepa avo vachikanzura pane kuti vavhote, vaikanzura yatinoti muchirungu spoiling the vote as a way yekuratidza zanupf kutsutsuma kwavo nekutadza nekuluza patience nezviri kuitwa navamunangagwa.
Takatarisa mberi, motora danho ripi seCCC?
Matamata ramba achipfuugwa tichiramba tichiita zvakasiyana siyana zvatagara tichiita nezvimwe kunyanyanyanya nhau yekutarisa kuti ruzhinji rwevanhu vezimbabwe vanofanira kuchitora nyaya dziri kuitika mumaoko avo. Ndava nyika ndeyevanhu, nyika haisi yezanupf, nyika haisi yemunhu, ndeyevanhu vese, mazimbabwenzi yese. Ende zvinenge zvichiitwa nezanupf kuporoka kwavari kuita kunokanganisa ugaro hwevanhu vese. Saka tiri kuti isusu yasvika nguva yekuti vana vezimbabwe vasagarambe vakagara vakatarisira kuti vachaitirwa zvakati nanhingi, asi kuti vasimuke vatange kutishenda nyika yavo nekodzero yavo yekuvhota, inova kodzero yakakosha zvikuru, iri mubumbiro remutemo yakaendekwa kuhondo, yakafirwa nemadzikoma nemadzisisi yedu panguva yehondo kuti tigwane kodzero yekuvhota. Saka vana vezimbabwe vane chitsvambe chekumeka shuwa kuti tinogwira nyika yedu zvakanaka, tidzivire nyika yedu, tisarambe takagara tichiita umbwende vanhu vachikanganisa nyika yezimbabwe neramangwana revana vedu.
Avo vanga vari mutauriri webato reCCC vaPromise Mukwananzi vari parunhare neStudio 7. Bato reZANUPF rinoti sarudzo dzakafamba zvakanaka, uye bato ravo rikakunda richiti nguva dzose CCC inotsoropodza sarudzo kana ichinge yakundwa, asi ichidzirumbidza painenge yakunda.
zvichitevera kudomwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kwakaitwa vaJohn Mashayavanhu kuzova gavhuna webhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti pane zvinhu zvizhinji zvinofanira kuchinjwa mukushanda kwebhanga guru iri. Sezviri pachibvumirano chebasa ravo, vamangudya vanofanirwa kusiya basa musi wa30 kubvumbi gore rinouya. Nyanzvi mune zveupfumi amai Chenai Mutambasere vanoti chinhu chikuru chinofanirwa kugadziriswa nebhanga iri ndechekurega zvokushandisa mari dzekunze dzakawanda kana kuti multi-currency regime, vachiti zviri nani kushandisa mari yekunze imwe chete inovimbika uye yakasimba.
Aiwa, hatingati vari kudzingwa aiwa. Vamangudya vasvika pa temu yavo yapera, vasvika kumagumo kwetemu yavo iyo inotarisirwa chinopera muna April 2024. So zvaannouncement iyi iri kugadzirira kupera kwetemu yavamangudya.
Amai Mutambasere, mungati vamangudya vakaita basa ravo zvakanaka here?
Takatarisa temu yavo tinoona isusu kuti pavakatanga muna 2013 vakatanga inflation, annual inflation muna Zimbabwe, muZimbabwe paya tichibuda muGNU yange iri pa 1.25%. Asi nhasi uno tiri kutarisira inflation ye 818%. Zvichitaridza izvo, iyo ndo inflation inenge ichimezhewa neava vana mazvikokota vanotarisa nyaya dzeinflation kunze kwenyika vanonzi Professor Stephen Hank. Kunyange ivo macalculator atinoita isusu vereserve bank muZimbabwe tichitarisa budget statement yaitaridza kuti inflation inogona ichinge yava kuma 81%. So ndo chizvinoratidza kuti vakagona here basa kana kuti vakatadza basa, nekuti kana tichitarisa kuti takabva pa 1.25 iko zvino tava ku 818% inflation, zvinoratidza kuti basa harina kunatsogonekwa ipapo.
Vanhu vemuZimbabwe chii chavakatarisira maererano nenyaya dzezveupfumi hwenyika? Chii chavakatarisira chitsva chingaita kuti zvinhu zviite nani?
Tarisiro inofanira kuita zvizvarwa zveZimbabwe panyaya dzematongerwo eupfumi hwenyika. Chekutanga, tadii tambomira zvana multi-currency regime izvi, nokuti zviri kutitorera mari munyika. Tingadai taramba tine currency one yatinoziva kuti currency yakasimba, iko zvino tiri kusvika panguva yedrought, nguva yavagore renzara. Hatina kunge tawana kuti chibage chakakwana tichange tichitenga chibage ichi kubva kune dzimwe nyika. Kuti tichenge chibage ichi hatishandisi mazim dollar, tinoshandisa maus dollars. So avo vari kupinda tinotarisira kuti dai vatanga neizvozvo, vachipedza ikapo totarisa nyaya yeinterchange option iyi yakaunzwa namamangudya iyi. Zvakare inova imwe nzira yekuti mari iri kurasika munyika, zvekuti dai vatanga neizvozvo zvinhu zviviri kuda zvinhu zvinoita sekuita nani munyika medu.
Avo vanga vari amai Chenai Mutambasere vari parunare nestudio seven kuUnited Kingdom. Taedza kubata Governor John Mangudya asi nhare mbozha yavo yanga isingadavirwi. Hurumende inoti inoda kushanda nemasangano akazvimirira. Hurumende ichiti nemasangano akazvimirira anofanirwa kushanda akabatana kuti igobetsera veruzhinji, ichiti panofanirwa kuve nokubatana mukushandira vanhu sezvo pane basa zhinji rinofanirwa kuitwa. Asi mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vanoti hurumende haiti zvinhu nenzira yakanaka, vachiti hurumende inongoda kuona mukana wekupinza vasori vayo mumasangano awa nekukanganisa mabasa anoitwa nemasangano akazvimirira, vachiti masangano akazvimirira ane basa zhinji raanoda kuita munyika. Naizvozvo hurumende inofanirwa kuabetsera mukuita basa pasina zvematongero enyika mukati.
Kune donzo rinoita kuti vanhu vadonze pamwe chete civic society nehurumende. Zvakanaka kuti dzidzo, kana iri dzidzo, vana vawane dzidzo yecivic society, vachidhonza neuko government ichidhonzawo neuko, vana vawana dzidzo.
Dambudziko ramunoita mukushanda pamwe nehurumende nderei, vamasaraure?
dambudziko ratinoita nehurumende yedu painoti iri kuda kushanda necivic society. Nguva zhinji vanenge vachida kutotumira vasori vavo kuti vaone kuti basa riri kuda kuitwa necivic society nderipi, vakwanise kudestabilize civic society, vakwanise kuiparalyze isaite basa rayo nemazvo. Takatoona maatendi chaiwo ekutocapture kuti civic society yacho ipinde muhomwe mehurumende. Kana yaa muhomwe haichagoni kuita basa rayo rekuongorora rekuita rekuti rione kuti hurumende yagonawo here apa, iri kuita zvinhu zvayo here zvayakatarirwa mapolisa ayo yakatara. Accountability yehurumende kuvanhu inowanzostrengthenwa kana tiine civic society inogona kuongorora ichikwanisa kuzivisa vanhu kuti pakanganiswa pagonweko.
Semasangano akazvimirira, munoda kushanda sei nehurumende?
Kushanda kwacho pamwe chete ngakuve kushanda kwepajekerere, kwakakuve kushanda kusiri kwekuvandirana, asi hurumende chigara ichiziva kuti civic society haimbofe yakazobvuma kupinda muhomwe mayo, inoramba iri kunze ichida kuongororawo mashandiro anoita hurumende kuti iri kuita basa rayo nemazvo here.
Avo vanga vari mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaOrbit Masaraure vari parunare neStudio 7. Asi mukuru muhofisi yekubudiswa kwemashoko ezanupf vaFarai Marapira vanoti hurumende inofarira kushanda nemasangano akazvimirira sezvo kuri kushandira vanhu. Vanoti zvinonetsa ndechokuti mamwe masangano akazvimirira anozokanganisa achipfuurira ava kupinda mune dzimwe nyaya dzisinei nezvaakanyoresa kuita munyika.
Nhau iripo ndeyekuti isu seZANUPF maonero edu tinokurudzira nokufarira macivic society, asi chinonyanyowanzonetsa kana kuti chinoita kuti ivo vave nekugunun'una inhau yekuti macivic society ane mamwe acho atingati ose anozowanikwa achipfuurira pane zvaanenge achinzi akagadzirwa kuti aite. Inhau dzinogara dzakabuda kuti kumaruwa uko vanozopfuurira vakufambisa dzimwe nyaya dzinenge dzisiri mukati mekupiwa basa recivic society ravanenge vakaita. Saka ni izvi kana vanhu vachingoziva kuti vanoita zvavanenge vakati takafomira organization yedu kuti tiite, havangatyi kana kubatikana kuti vashande nehurumende, nekuti vanenge vachiziva kuti vari kushanda mukati megwara rakavagadzira organization yavo. Asi kana vachiziva ivo kuti vanoita vachipfuurira vachizoita mamwe mabasa asiri egwaro rakavagadzira, ndo pamunowana vachirwa nehana. Asi isusu tiri kuda kushanda takabatana tiri murudo tichibetserana kuti nyika yedu iende mberi. Handioni pachifanga kunge pane anorohwa nehana kana kutya, kana tese tiri pachokwadi chekuti toda kuendesa Zimbabwe kumberi.
Avo vange vari mushandi mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira vari parunare neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamukase ikomo, ashe mamukase ehi. Kuvari kupedzerai iko nguva nokuita ma-directions, iye ichingodzose iyo TPC iro inongotozotora futi zvinhasi sacho. Ndokunonzi kuwesta nguva ikoko, kuwesta nguva yavo. Toshaya kutokutoona kuti pfungwa dzava hadzishandi zvachose. Aiwa tori matomboiti zvavari kuita izvozvo. Ngavachitongosiyana nemamwe ma-by-elections vangodzidza kusvikira kuvarudzi vazvo. Amen.
Saka zvinoreva kuti izvo munyika hamuna mapurisa, munyika hamuna masoja. Bhikozi masoja, mapurisa, masiaiwo vanodifenda kuti ZANUPF painhambo yekuti vachengetedze vanhu, asi vanodifenda ZANUPF kuti irambe iripo ichiluta nekuba ichishungurudza vanhu. Saka zvoreva kuti munyika hamuna masoja nemapurisa, especially mapurisa chai nemasiaiwo hamuna zvachose. Asi vanofanira kunge vachichengetedza vanhu, vanochengetedza vanhu vashomashoma veZANUPF, vanhu vachipambuka nekupona. Zvinhu zvese zvichiinda mudondo, asi masoja nemapurisa varipo vachichengetedza ZANUPF chete.
Studio 7, pa Studio 7, mamukasei. Isha, tirikurwadziwa zvisingaite nemaresults ari kubudiswa. Yakazviziya kuti kurikova kwakaita anhu kwaiva kuti ZANU PF onekuita two-third majority in parliament. Isha, pakaipa macitizens. Asi chetinotenda ndechekuti ngaaitonge nyika yechitore kuti vanoende pi nayo.
Chabangu is a ZANU PF project. Nokuti ari kuhwina makesesi ake ese kumatare. Apa munoti hamuneini zviri kuitika kumatare, imimi ZANU PF. Matare atori state captured, zviri pachena. Nokuti Chabangu ari kuhwina makesesi ake achishandisa constitution yekubva kuMDC achiuya nayo kuTCCC. TCCC yakakwikwidza yakazvimiririra, MDC yakakwikwidza yakazvimiririra. Asi iko zvino mune proof here yekuti Chabangu ndi SG weTCCC? Proof yacho iri kupi? Asi still muri kungomuhwinisa makeses ake. Zviri pachena ZANU PF, zviri pachena. Taimbove takapusa kare, asi kwete iye zvino. Mwana weZimbabwe ari kuona zvese zviri kuitika.
Kana Matare asina sajira akamiririra, waya haiko chakagara Matare usiku ichitaura zvokuti ava ngavaendere mberi mutemo weSupreme Court usatevedzeko. Pati ndiwo Matare acho anoti tiofanira kutevedza mutemo. Iyo muhaiko taina kutombotevedzera Matare sei? Saka zvinoreva kuti ndezvezano izvi. Vazvisizve vanhu vose, vazvisizve zvedemokirasi, ndezve one party, ndozviri kuitwa kudavo zvomunhu wani zvachavamo.
ZANU PF yakafeira kurwura nyika, yakafeira. Tasei kutambudzika kuri kutaura nezimbabwe, tasei kutambura kuri kuita nyika, tasei hakuna magetsi, hamuna mvura, hakuna chii, yanguva nyika iri mucherima. Vatu vachingoti tiri kugadzisa zvinhu zvedu, uchinzwa mutauri weZANU PF zvinhu zvedu zvakanaka, ZANU PF purezidendi vamunangagwa vanoda zvinhu zvine runyararo. Runyararo rwupi? Chii chawaita chinoratidza kubva paakatorera masimba kuna vamugabe? Nechipi chakaitwa navamunangagwa neZANU PF kunze kwekuuraya vanhu nekudistroya nekuponda chete nekubirira maelection? Nechipi watodistroya nyika wese kuda kutoidzura nemidzi? Ngavati nyare vanhu veZANUPF, ngavatye vamwe vanhu, so ngavatye vanhu veZimbabwe, ngavasvode wavo ine mwoyo. Munangagwa ana mwoyo, asi munhu ane rudo niwani tatienda dzisitsireo.
Murise pa Studio 7 hapo, vateereri vese nevashamarari, ndinokusimbisai tingatiregei kufonyogwa pfungwa sive zvinoda mwoyo wenyu. Vanhu, munhu arambidzi chwaanoda, munhu arambidzwi chaanoda. Sivai zvamunoda, munhu arambidzi chaanoda. Musafonyorwa brain, pfungwa dzenyu dzisafonyorwa nekunyeperwa. Pamberi neTCCC, pamberi nechigumwe mudenga, pasi nechibhakera, pasi neZANU PF. Ine uori, ine umondi, ine umbafa. Saka pasi nayo, pasi neZANU PF, pamberi nechigumwe mudenga, pamberi neTCCC. Vadzigiri vose, nyika yose yeZimbabwe, ngatiregei kuneta, nevari kunze nevari kupi. Mberi neTCCC.
Ongororo yakaitwa nemasangano eUnited Nations yakabatana nerubetsero runobva kuEuropean Union inoratidza kuti vadzimai vanoshanda muzvicherwa kana kuti vanokorokoza akatarisana nenjodzi yokurohwa nevarume vavo zvakanyanya. Vanorwira kodzero dzevanoshanda muzvicherwa vafarai maguhu vanoti vanhu ava vanoshanda zvakaoma, naizvozvo havana mwoyo mirefu.
Nyaya inotangira kuri kushandwa uye mashandiro acho. Chikorokoza ibhora rembabvu uye kunoshandwa zvakaomarara, ende kana vari ikoko ndingati mashandiro avanoita akafanana kana kuti akatodarika njodzi dzinotorwa nemauto kana vachienda kuhondo. Ndo chikorokoza, kunofiwa vanhu vanenge vachirovana, vanhu vanotorerana nzvimbo dzekushandira. Saka munhu haafaniri kuti awe anojairirwa. Anofanira kutoratidza kuti ndiri chikara, ndokuti aremekedzwe kana kuti paanoshandira pasave neanouya ipapo. Saka ndokunobva mhirizhonga nekuti vanoswera vachipimana nekurwisana ikoko. Uyewo zvekare kune njodzi dzakawanda dzekufa kana kukuvara. Vazhinji vanozozvishingisa nekutora madrugs, mbanje nemamwe madrugs, ekuti kana kuri kudhakwa anobva anyatsa kunzwa kuti panapa ndadhakwa zvishuwo. Kana vazouya kumba vanhu ivavo, hapana achanyatsa kuziva kuti munhu uyu haasisiriye John wandaigara naye asati akuita chikorokosa. Ndaakugara naJohn anoswera achiona mhirizhonga, uye anoswera ari mumhirizhonga dzimwe nguva iye wacho achirwisana nevamwe. Kana vazouya kumba vanhu ivavo, kazhinji kacho ndo panozotanga kuoneka masainzi ekuti munhu uyu paane dambudziko riripo.
Dambudziko iri rinogona kupedzwa here vaMagowo, uye ringapedzwa sei?
Dambudziko iri rinogona kupedzwa kana hurumende ikateerera nhau yekuti inofanira kuti ivandudze mutemo. Makorokoza oshanda zviri pamutemo, pekuti vanogona kupiwa kana matraining, maworkshop ekuti eupenyu, ekuti vanzwisise kuti vachiri vanhu, uye mafamily members, ndibaba, ndimukoma, mwana, ende vanofanira kuti vanzwisise mataski akasiyana-siyana avainawo kana kuti maresponsibilities nemarelationships avanenge vainawo. So tinenge takuita dambudziko rekuti vakutora chikorokoza ichocho voenda nacho kumba, ende vanhu vari kumba vanenge vasina training. Dzimwe nguva munoona kuti vakadzi vemasoja vanotoudzwa neamy kuti munhu wauri kugara naye munhu akaita sei. Ukaona akubhiyevha zvakadai dai dai, kurumidza kufonera kuamy kuti tizive, toona kuti tingaitisei kuti kurumidze kubatsira. Vakadzi vemakorokoza anova atongori mauto pachezvavo, havana training iyoyo, havatozivi kuti kana vachinge vorohwa kana kupondwa nevarume vavo vanoita sei.
Ipapo pangaitwa sei? Hapangasiyiwi pakadaro kavaMagowo.
Hurumende inofanira kuti igadzirise sekta iyoyo so that vamakorokoza acho vanowana rubatsiro. Kozotiwo mhuri dzavo dzinopiwa ruzivo rwekuti ukaona munhu uyu akuita zvakadai dai dai, iwe unofanira kuti ukurumidze kana kuzivisa mapurisa kana kuzivisa ripedyo kuti handisi kunzwisisa mararamiro ari kuita munhu uyu kana matauriro ari kuita munhu uyu kana kuti kunyarara kwaari kuita hakusi kunzwisisika.
Avo vanga vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarayMagowo vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato reCCC rinoshora sarudzo dzakaitwa nemusi wemugovera richiti pakaitwa chitsotsi chikuru. Hurumende inoti inoda kushanda nemasangano akazvimirira kuti vanhu vadetsereke, asi vemasangano akazvimirira vachiti hurumende inongoda kupinza vasori mumasangano avo. Hurumende inokurudzirwa kushandisa mari yekunze imwe chete, kwete kushandisa mari dzakawanda-wanda. Ndiri muWashington DC. Ndini Tanono Kawande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.